kutotema districts zemisakara dziri kufamba zvakanaka dzanga dzakatarisira kuti dzipe musi wese norino ratadarika kureva nezuro asi utungamiriri through the commissariat department yavachinamata the acting national political commissar vakaona zvakakodzera kuti mazuva ekugadzirwa kwematunhu echidiki aya emusangano kusiisa musi wa9 October 9 gumiguru madistricts anga achipedza kuvakwa zvinova zvavapa nguva yakakwana yekuchitepenura nekubatanidza nekukorekta pangava paapaita mamistakes anga aripo nekune mamwewo mabranches anga achiri pending vawana mukana wakakwana wekuti vatibatana nevamwe and we are very hopeful kuti by 9 October panenge pasina zvichemo but so far ari kufamba zvakanaka and aiko achafamba zvakanaka hakuna kana mutauro hakuna kana kupokana we have not received any complaints as it is at the moment
asi tiri kunzwazve vamugwadi kunzi mune dzimwe nzvimbo vatsigiri vezanup f vari kutorwisana vamwe vachisvitsana kumapurisa nezvimwe zvakadaro muri kuti hamusati manzwa kuti kune mhirizhongo
musangano wezanup f hautori makomplaints kubva kumapurisa kana kuti kumakamba emapurisa vanenge vaita zvitsutsumo kana kunetana kana kupokana kunenge kuripo pamusangano urumumusangano zvichienderana nekuvakwa kwematunhu aya vanouya nenyaya dzavo kaekomisariat kumusangano and as long as pasina makomplaints akaita seiwayo aunziwa zvinoreva kuti tsarudzo dziri kufamba zvakanaka ndochitiwo zvekare hazvina kushata kuti vanhu vange vachikwikwisana sekutaura kwandakamboita mazuva apfuura kukwikwisana kuripo naizvozvo kupokana kunogona kuvapo naizvozvo zvekare kunogona kuva nokusawirirana vanhu vachikwikwidza nekuda kwokuti musangano wedu hausi wevanhu vashoma shoma ndoo musangano une ruzhinji rwevanhu vemuzimbabwe saka naizvozvo kana vanhu vachida zvinzvimbo vachida kushandira musangano hapana chakaipa ipapo vachikondedzana vachikwikwidzana ezvinongedzi vachizviita munyararo hongu apo nepapo anogona kuita kusawirirana but pari zvino hapana kusawirirana kwatati taona kungava kungakonzera kuti the national leadership inge ichizonzingaipindiri aiwa basa riri kufamba zvakanaka
kouyawo nyaya yatiri kunzwa vamugwadi yekunzi bato harina voters row yakatwasuka mumatunhu mazhinji zviri kukonzera mutauro mungatii panyaya iyoyo
voters row yemusangano wezanup f inobva pasero ndosaka makaona mwedzi wapfuura iyo taigadzira macell structures edu yatinoti cell registration kuna kuti nomutungamiri wenyika vamunangagwa vatoriwo musero ravo vachiwenga vamuhadhi maimuchinguri vamupofu everyone ari mumusero rake ndo rejista yokutanga tobva ipapo musero munovaka mabranches mabranches ovaka madistrict madistrict ozovaka madcc madccs navamwe vochibatsirana pamwe chete namadistrict kuti vakapoza yose structure iyoyo iripo yamabranches saka zvinogobva sokudii kuti kunogodza kuna voters row iyo vanhu vakavaka mabranches